Pamutongo wavo nhasi, mutongi wedare pamusoro, Justice Deskon Foroma, vatambira chikumbiro changazuore chekuti abvise mari yechibatiso kuti nyaya yake itongwe achibva kumba. Gweta rangazuore vawebhisita jiti reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti kunze kwekubhadhara mari yechibatiso, ngazuore anziwo achengetedze magwaro ake ekufambisa nedare.
Dare rako zvimwe zvidza zvakaenderana nekuti vatongo vachibva kumba. Chinova chine chekuti vabhadhare mari inoitawo muripo wemari inoita 5,000 kuti vabatise mabharano wedare. Chechiri kuti vasange vachikanganisana nekuferefetwa kwenyaya kana nemainvestigations kana nemawitnesses. Chetatu vange vachiripota nemusi wechishanu oga oga musi kuCID Law and Order paHarare Central. Chechina vanzi zvakare vasanga vari 500 meters from imba lakare. Chimwe chachozve ndechekuti vange vasingaparticipati kana havachabvumidzi kuinda paungano ine vanhu voruzhinji.
Ngazuore akakwidza nyaya yake kudare pamusoro mushure mekunge anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate. Ngazuore akasungwa kutanga kwemwedzi wapfuura mushure mekuita musangano nevatori venhau pedyo nekambani yeImbala Car Rental. Pakuita izvi, ngazuore ainzi akatyora mutongo wedare wekuti asasvike pedyo nekambani yeImbala Car Rental zvichitevera kusungwa kwake. Mushure mekunge iyo nevamwe varatidzira pamahofisi ekambani iyi iyo ine motokari inonzi yakashandiswa kupamba mumwe mudzidzi Tawanda Mucheiwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru. Zina sinoti Imbala Car Rental ngaibude pachena kuti ndiani aishandisa motokari yekambani iyi pakapambwa Mucheiwa. Sangano iri rinoti richaramba richiratidzira kumahofisi eImbala Car Rental kudzamara kambani yabuda pachena panyaya yaMucheiwa. Nezuro chaiye, nhengo dzezinhasu dzakavharira vashandi veImbala Car Rental mukati pane chimwe chitoro chekambani iyi chinotengesa zvinhu zvinoshandiswa pamotokari mumugwagwa weSpeak Avenue muHarare. Vaimbo vemunyori musangano rezinhasu vamakomborero haruzivishe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ngazuore abuda mutirongo, nyaya yekumurambidza kuita musangano pamwe nekuratidzira pakambani yeImbala Car Rental kumudzvinyirira.
Saka dare rino takataura zvakati ngaibudise information iyoyo asi Imbala ikaramba. Asi kuna kuti dare rinero richitaura kwanzi taku ngaachirega kwangwa chitaura zveImbala ngaachirega kusvika kuImbala ngaachishekwa mumagungano zvinoitika sei
kudare ramagistrate. Mukuru weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti vanhu varatidzire zvine mhirizhonga muna Chikunguru vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa30 Mbudzi. Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vaudza vatori venhau nhasi kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya yemapurisa manomwe akakanda utsi hunokachidza mune rimwe bhazi muHarare nemusi wemubvuro. Vaviri ava havana kubudisa mazita emapurisa aya uye kutaura kuti ari muchitokisi here asi kungoti vachatongwa pasi pemutemo wemapurisa wePolice Act. Vanhu vakawanda vakakuvara vachibuda mubhazi nepamahwindo muchitiko chakashorwa neveruzhinji munyika yose. VaMatanga vaziviswawo kuti vachapinza basa mapurisa churu gore rino vachiti vakapiwa mvumo yekuita izvi nehurumende asi vange vakamira kupinza mapurisa aya basa nekuda kweCOVID-19. Zimbabwe Republic Police yakapedzisira kupinza mapurisa basa muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.